Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 27 2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti. Yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Patikatarisa masura patikadziro ruzhinji tuona vakanyorisa kuti vanga vakusvika ku 6 million. Uye commission ichange ichizodzisawo ruzhinji maererano neplan kana strategy yatinayo kuti zvirerukira kugara kuti kuri.
Vanhu mamiriyoni matanhatu vonyoresa kuvhota musarudzo dzegore rino. Amai Jill Biden, mudzimai wemutungamiri wenyika yeAmerica, nezuro vakapeta rwendo rwavo rwemazuva mashanu kuNamibia neKenya.
Kana tikanguva yekuti semastudents tinotoona kuti izvi zvapa maoko edu kuti tigone kudefenda. Ezvike zvichitaura izvozvi nasi kune mastudents akatotadza kunyora maexams yasine kunyaya kuti vange vasina kubhadhara fees.
Vadzidzi vepachikoro chepamusoro cheNUST vamboramwa kuita zvidzidzo mushure mekumbowedzerwa kwemari yedzidzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi, ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komisheni inoona nezvesarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission, kana kuti ZEC, inoti vanhu vanodarika mamiriyoni matanhatu vanyoresa kuvhota nyika yose musarudzo dziri kutarisirwa kuitwa muna Nyamavhuvhu. Pasi pemutemo, vanhu vachavhota gore rinonde vaya vanenge vanyoresa kwapera mazuva maviri mushure mekuziviswa kwezuva rekuvhota nemutungamiri wenyika. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mutauri weZEC vaJasper Mangwana vaudza Studio 7 kuti vanhu vanodarika mamiriyoni matanhatu vanyoresa kuvhota kusvika pari zvino.
Uye zvekare patikatarisa masura patikadziro ruzhinji kuti vanhu vakanyorisa kuvhota vanga vakusvika ku 6 million. Uye komisheni ichange ichizodzidzisawo ruzhinji maererano neplan kana strategy yatinayo kuti zvirerukira vanogara kunzvimbo dziri kure.
VaMangwana vanoti bazi ravo richafambira vanhu munzvimbo dziri kure nekure kunyoresa kuvhota. Vati pari zvino pane nzvimbo 93 kana kuti 73 dziri kunyoreswa kumatunhu makuru nemadiki.
Ndotungatasa vanhu vanogara kuna Nachikombezi vari 150 kilometers away from Chirezi nevanzvimbo ine voter registration district office. The commission tarudzisawo ruzhinji kuti chake tirifambisa sei takatarisana nesarudzo dziri kwamuna 2023. Tichadzivisawo ruzhinji munguva diki inotevera maererano neurongwa hwacho ihwohwo kunoenderana nekuti kurerutsira vanhu vakawanda kuti vakwanise kunyoresa kuvhota. Commission ino icharamba ichinyoresa vanhu kuvhota sezvayagara ichiita ku73 maofisis ayo anova 3 nemaprovinsi 63 emadistrict.
Mukuru weZEC mudunhu reMashonaland West vaAustin Lovu vanotiwo vanhu vanodarika zviuru mazana manomwe nemakumi maviri nezvinomwe vakanyoresa kuvhota kubva musi wa 1/10/2022 kusvika pari zvino zvichienzaniswa nekumashure. VaLovu vanoti uwandu uhu hwakakonzerwa nekuwaniswa zvitupa kwevanhu pachena munzvimbo dzavanogara. Vati pavakatanga kufambira vachinyoresa vanhu kuvhota, vashoma vakanyoresa sezvo vainge vasina zvitupa. Chimwe chiri kuita kuti vanhu vanyorese kuvhota zviri nyore kubatsirwawo nezvekufambisa nevezvematongerwo enyika kuenda kunonyoresa kuvhota. Mumwe akabatsirwa kuenda kunotora gwaro rekuzvarwa, chitupa nekunyoresa kuvhota muchinoi ndiva munashe chivavaya vekumakonde. Vachivavaya avo varamba kudoma zita rebato ravo vanoti vanofara kuti kunyange sarudzo dzikapera vachasara vave nechitupa chavanga vasina.
Chiri kundifadza ndechekuti ndakwanisa magwaro ekuzvaro, chitupa nekunyoresa kuvhota mahara, izvo zvandanga ndisingakwanise kuwana ndegani kozi zvinenge zvichinetsa. Kunyange ndikavhotera hapana chandinobva, uye ndichasara ndiine chitupa chandichashandisa kweupenyu hwese.
VaLovu vanoti hapana chakaipa kuti vanhu vabatsirwe nezvekufambisa kuenda kunonyoresa kuvhota nevezvematongerwo enyika.
Zimbabwe Electoral Commission hai investigate kuti munhu auya atakurwa nani. Chatoda kuona kuti munhu aregistera here. That's not chinhu chikuru. But what is important is munhu auya here nemari. Requirements anodiwa, chitupa chako, proof of residence and then to register.
Musarudzo dzakaitwa muna 2018 vanhu vanosvika mamiriyoni mashanu nezviuru mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nezvishanu zvine mazana manomwe nezvitanhatu kana kuti 5,685,706 ndivo vainge vanyoresa kuvhota. Zeki inoti vanhu vanokwanisa kuona kuti vakanyoresa here kuvhota nekudzvanya nhamba dzinoti 3,65#. Panare mbozha ye net 1. Ndakamira studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Vamwe vakuru vezvikoro zvevana vakaremara pamwe nevabereki vana ava vari kuchema chema kuti kushaikwa kwechikafu chakakwana nezvikwanisiro zvedzidzo zvakaita semabhuku ekuverenga nekunyorera eBraille zviri kutyora kodzero yevana yekudzidza. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wakaitwa pachikoro chevana vasingaoni chekapota nevamiriri vedare reSenate Kwazimuto vanodzidzisa pachikoro apa pamwe nezvimwe zvakaita seHenry Mari Chematsi vanoti kushayika kwezvikwanisiro semichina yekunzwa kunoita kuti vasabudirire muzvidzidzo zvavo zvichienzaniswa nevana vasina kuremara. Mumwe wevatungamiriri vechikoro chekapota sekondari amai Ethel Mudhuze vakati vana havasi kudzidza zvakanaka nekuda kwekushomeka kwechikafu.
Kana vana vakashayiwa chikafu tinoona sekuti zvinoafekta kuti vana havakonsentrate muchikoro, saka in the end havavi nehanya nokunyanya kuverenga, vanenge vachingorwadziwa vachingofunga nzara yavo yavanayo. Zvimwe nguri chinoshayikwa zvokudaro zvekuti ndinongura anotozvizvaya vanokwanzoti lapa ndiganje nesapa zvangobatanidzwa pamwe chete.
Vakati vari kushaya zvikafu zvakaita semupunga, hupfu, shuga, mafuta ekubikisa pamwe neusavi vachiti havasi kubatsirwa nehurumende, izvo zviri kuita kuti vana pamwe vangodya chikafu kaviri chete pazuva. Izvi zvakatsinirwawo nemukuru wechikoro chepasi pachikoro ichi vaMishek Gono.
Kana teacher akasatsanangura iye achianza bhuku reprint ivo vakazosara vo hakuna kukwanisa kuzviverengera kakuzvinyorera kuti kudinova kuti ivo vanorava vachishandisa mavoko. Saka kapasina braille pachiva neprint there's nothing kwavari vanava. Zvino kapasina braille paper there is a barrier papo mukuru wachona nokustata kudzidza ari voka.
Vezvikoro izvi vanoti vanorarama nerubatsiro runobva kukereke yeReformed Church in Zimbabwe RCZ iyo yavati iri kutatarika kuwana mari sezvo vachiraramawo nezvipo. Senator vaIshmael Joe avo vasingaoniwo vakati vakatambira zvichemo zvakawanda pamusangano uyu vakavimbisa kuzvipira kudare nehurumende.
Asi tichaedza kuti izvo nyaya dzacho idzodzo tidini tidzisimudze nemarelevant authorities especially maministries. Uko tichaedza kuti titaure nemadonors anenge achishanda muarea muno, chataura nevekulocal government kwana provincial development coordinator kuti tinzoti ma agencies anenge achishanda muno mumasvingo vaextende hand kuvanhu vekumakombo pazvichemo zvavaisa.
Mubereki Mbuya Chikwature vati vari kunetsikana nekubhadhara mari dzechikoro sezvo hurumende iri kusiya vanavo pazvirongwa zvakaita seBIM uyezve havana makiriniki ekuti vanavo varapwe kana vachinge varwara vari pachikoro.
Yokuti chikoro musha wakaita souno unozvinzwa here welfare unofanira kufanikiri best pano kwete Zimuto vana kana varwara zvino pari zvii izvo hatina tototi hatina kliniki.
Mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi munyika vataungana ndoro vati hurumende ine zvirongwa zvekubatsira zvikoro izvi uye vari kukurudzira vemasangano akazvimirira kuti vaisewo ruoko nekubatsira zvikoro izvi.
Asi avo vakaremara kunyanyanyanya ava isu sebazi reprimary nesecondary education tine mabrela atinovapa through department redu rinonzi special needs and welfare and psychological services ratinovapa mabrail uye vamwe vacho kana tichikwanisawo sehurumende kana mari yacho iripo zviwanikwa zviripo tinobva tavapawo futi nemawheelchair acho kuti vakwanisewo kufamba zvakanaka. asi tinenge tichitokurudzirawo kuti pane vaya vanotinoti vari muprivate sector vanokwanisa kunge vachitibatsira sehurumende kuti tauyawo nemawheelchair, tauyawo nebraille.
Vamwe vana vari pazvikoro izvi vasope vanoda mafuta ekuti vasabatwe nechirwere chegomarara. Vamwewo vanodawo mawheelchair sezvo vasingakwanisi kufamba. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, tini Godfrey Mutimba.
Amai Jill Biden, mudzimai wemutungamiri wenyika yeAmerica, nezuro vakapeta rwendo rwavo rwemazuva matatu kuKenya, mushure mekushanyirawo Namibia. Mutungamiri weKenya vaWilliam Ruto nemudzimai wavo amai Rachel Ruto nevamwe vakuru vehurumende ndivo vakaperekedza amai Biden kubva panhandare yendege yeJomo Kenyatta International Airport. Vari muKenya, amai Biden vanonzi vakataura nezvenzira dzekupedza matambudziko enzara akonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura uye kukurudzira kodzero dzemadzimai nekusimudzira mabasa avo. Vakaitawo musangano nevari kushanda nehurumende pahomwe yekubatsira vanorarama nechirwere cheHIV yePresident's Emergency Plan for AIDS Relief kana kuti PEPFAR. Mukuzeya nezverwendo rwaamai Biden urwu, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha.
Kushanya uku kushanya kukuru chaizvo pamwe chete nokuratidza pasi rose chido cheAmerica kuAfrica. Rwendo rwavo rwanga rwuri rwokututsira chinango chavaBiden pavakadaidza vatungamiriri veAfrica uno kuAmerica vachizovatsanangurira rudo rwaAmerica kuAfrica pamwe chete nokusaina zvibvumirano zvakawanda. Saka amai Biden vati aiwa chiregai ndisumuke ndomene ndiinde kunzvimbo dzimwe dzomuAfrica dzine matambudziko akakura zvikuru sokuKenya kudunhu ravainda risati ranaya mvura kwamakore mashanu. Variko vachikumbira rubetsero panyika dzakasiyana siyana dzinokwanisa kuti vakwanisewo kubetsera dunhu iroro pamwe chete nokutaura kuti America haingaiti iyo yoga, inoita zvinhu zvakawanda sokuzama kwairi kuita kubetsera Ukraine pamwe chete nokuTurkey kwakaitika earthquake. America iriko zveichibetsera kuAfrica kuenda kwavaita ivo my Biden. Izvi zvinhu zvinokosha chaizvo nokuti hatizvivo oni zvichiitwa nenyika dzakaita sana China, hatizvioni zvichiitwa nenyika dzakaita sana Russia.
Chii zvingaitwewo nenyika dzakadai seZimbabwe kuti vawanewo vachiwana kushanyirwa nemakurukota kana kuti nhumwa dzepamusoro dzakadai saamai Joe Biden? Tichiona kuti vanga vari kutarisa zvakare nyaya dzevechidiki nenyaya dzemadzimai, Zimbabwe ingawanewo cheruviri here mukushanya kwakadai?
Ingangowana cheuviri mukushanya kwakadai vachi vaongorori vanozoongororawo nzvimbo dzese dzingava dzina matambudziko. Asi Zimbabwe inoziva zvaingakwanisa kuti iite kuti izowanawo vashanyi vakaita sana my Biden kana vamwe vomuhurumende dzakasiyana siyana. Pana vamwe vati vakambouya maiyeleni sachikwama cheAmerica vakadarika zveZimbabwe napamusoro vachienda kuZambia, zvirongwa zvokuti vazovhizirwavo vakazvibudzwa kuti gadzirisai matongero amunoita nyika, gadzirisai nyaya dzesarudzo dzisava dzimwe dzokuti kune vanorovana, kune vanotukana, kune vanourayana, kune vanosungana, kuti tigozokwanisavo kuonererwa panyika pano nezvinhu zvakanaka muZimbabwe.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio muno muAmerica naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Mukomana nemakore gumi nemanomwe wepaHamilton High School kuBulawayo ari kupomerwa mhosva yekuuraya mumwe wake. Mwana wechikoro ane makore gumi nematanhatu, Wayne Ndlovu, amiswa pamberi pedare nhasi akanzi azodzoka kudare musi wa9 kurume. Nyakupomerwa mhosva yekuponda haakwanise kutaurwa nezita rake nekuti achiri mwana mudiki, asi anonzi akauraya Wayne nebanga musi wa13 kukadzi vachirwa kwakare kuBulawayo. Mutungamiri wesangano revadzidzi pachikoro cheNational University of Science and Technology kana kuti NUST vamuziwenkosi Sigidi vanoti vakuru vepachikoro apa vazotenda kusawedzera mari yedzidzo kubva pamazana matatu nemakumi maviri ekuAmerica kana kuti US$320 kusvika pamazana manomwe nemakumi maviri kana kuti US$720 mushure mekunge vatanga kuramwa kuita zvidzidzo nekuronga kuendesa vakuru vechikoro ichi kumatare. Mapurisa anonzi aswera akakomba chikoro ichi achiti ange achida kudzivirira mhirizhonga. Ngatinzwei vaSigidi vachitaura.
Thank you very much, ladies and gentlemen. My name is Muzwenko Sigidi Moyo, SRC president. Would love to thank you all that stood in solidarity.
Tinotenda vese vamira nesu pakuratidzira kwataswera tichiita, asi mari yanga yakwidzwa yazodzikiswa.
Has been removed.
Mutungamiri wesangano rinomiririra vadzidzi paNUST reSRC vaMuziwenkosi Sigidi nevamwe vavo vari paNUST kuBulawayo. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri wesangano rinomirira vadzidzi nyika yese reZinasu vaBenon Ncube kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
Zvaitika ndezvekuti yunivhesiti yabudisa statement yekukwidza fees zvinofanana nezvanga zviri kuzvivheti, saka tatoona kuti hapana option because tiri kutanga gore, saka tisarejera NUST tichitosetapisa mafees akadaro. Mayunivhesiti mamwe ese ari kutevera. Pana tika nguva yekuti semastudents tinotoona kuti izvi zvapa maoko edu kuti tigone kudifenda education. Tichitaura izvozvi NUST kune mastudents akatotadza kunyora maexams last semester nenyaya yekuti vanga vasina kubhadhara fees, saka kutoendera mberi uchikwidza usati vagadzirisa nyaya iyoyo zvinotonetsa. Ndosaka tichatoti SRC itodifenda mastudents kutovhara chikoro kana chinetsa, because kana chikoro chisingatosapoti mastudents kuti adzidze hapasina purpose yechikoro pakadaro.
Tanzwawo kuti makwanisa kuti parongwe musangano wazoita kuti nyaya yacho igadziriswe idzoserwe payanga iri, zvaafamba mushe here izvi?
Pari zvino SRC yakonfirma kuti administration yavhuma kuti iri kudzokera, but hatisi kudzokera kumashure until tatoona statement iri kutotaura yatodhinda kubva kumaofisi kudoza kuti, because zvinozoitika sometimes nekuti zvinokonzi yadzokera but haisina kudzokera. But taangomirira kuti tione statement iri kutobva kuna registrar kana vice chancellor yekutokonfirma kuti zvatachiurirana ndizvo.
Kana zvikasafamba sekutaura kwavari kuita kuti zvafamba uku, matanho amungatore ndaapi sevadzidzi?
Maoptions edu hatinawo mashoma zviri semastudents, ndeyekungoti toamplifya zvinopfuura zvatazaitika nhasi. Hatina choice but tokatokudzokera ikoko, tochinja approach yedu, but approach inenge ine same idea. Idea inenge iri yekuti moratidzira kuti hatina option but toda kugara kuchikoro tichidzidza, ende zvaitika nhasi ndezvekutanga. Kana fees zvisina kudzidza hatina plani, zvinoendera mberi nezvaita nhasi, toita kuti zvinyatsoonekwa kuti zvatiri kutaura zvitori serious.
Avo vange vari mutungamiri wesangano rinomiririra vadzidzi nyika yese reZinasu vaBenon Ncube vachitaura parunhare vari kuBulawayo neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzvoto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tiri panyaya yekuNUST iyoyo yevadzidzi vanga vachiramwa zvidzidzo nekuda kwekukwidzwa kwemari. Taonawo mubepanhau resite vachitaura kuti mukuru wezvekuburitswa kwemashoko pachikoro ichochi cheNUST vaThabani Mpofu vatenda kuti kudzikisa mari yechikoro. Gurukota rinoona nezvemari, muzvinafundo Mutuli Ncube, vakaudza vadzidzi kuBulawayo svondo rakapera kuti vari kuronga kuti vachitange kubatsira vadzidzi nemari kana kuti magrants zvavakapedzisira kuita muna 2006. Asi munguva dzose dzavanotaura mudare reparamende, gurukota rezvedzidzo yepamusoro muzvinafundo Amon Murwira vanogara vachiti mari iri kubhadharwa mumayunivhesiti emuZimbabwe ishoma zvikuru zvichienzaniswa nemamwe ekuchamhembe kweAfrica. Tochimbotarisawo zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto emuNigeria akamanikidzwa kupindira pane imwe nzvimbo yekuvhotera nezuro mushure mekunge vamwe varume 15 vainyepera kuva nhengo dzesangano rinoona nezvesarudzo vapinda paivhoterwa nechisimba vakarwisa vaimirira mapato ari kukwikwidza musarudzo nemapanga netsvimbo. Vanhu mamiriyoni makumi mapfumbamwe ndivo vakanyoresa kuvhota musarudzo idzi. National Electoral Commission yatanga kuzivisa zviri kubuda musarudzo idzi. Italy inoti vanhu 62 kusanganisira vana 12 vafa kusvika pari zvino mushure mekunyura kwechikepe chavange vakakwira. Vanhu 70 vakapona mushure mekubatsirwa uye vamwe vakakwanisa kutigidha kusvika kumahombekombe kwenyanza mudunhu reCalabria. Vanhu vari pakati pezana nemakumi mashanu kusvika mazana maviri vari kufungidzirwa kuti vaive vari muchikepe ichi uye vakawanda vanonzi vaibva kuPakistan neAfghanistan. Ongororo yakaitwa nesangano reWorld Health Organization rakabatana nemasangano anoti UNICEF, UNFPA, World Bank Group neUNDESA iri kuratidza kuti pasi rose kunyangwe huwandu hwemadzimai ari kufa achisununguka kana kuti achangosununguka huri kudzika, huwandu hwacho haukwanise kuti donzo reUnited Nations kana kuti Sustainable Development Goals SDG rekudzikisa huwandu hwemadzimai anofa nezvirwere kana kuti matambudziko anorapika vaine pamuviri rizadzikiswe. Gwaro rakaburitswa nemasangano aya rinonzi Trends in Maternal Mortality 2000 to 2020 rinoburitsa pachena kuti kusvika muna 2030 kutadza kugadzirisa dambudziko pasi rose kuchapa kuti madzimai anosvika miriyoni imwe chete arasikirwe neupenyu kusanganisirawo nemuZimbabwe. Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Waro idzva iri rinoti muZimbabwe muna 2000 huwandu hwemadzimai aifa achisununguka kana kuti achangosununguka wainge huri mazana matatu nemakumi masere nevasere 388. Muna 2005 wainge hwakwira kusvika pamazana mashanu nemakumi matatu nematatu 533. Muna 2010 wainge hwasvika pamazana matanhatu negumi nemasere kana kuti 618. Muna 2015 hwakadzika kusvika pamazana mana nevasere 408. Kochizoti muna 2020 wakadzikawo kusvika pamazana matatu nemakumi mashanu kana kuti 357. Mukuru wesangano reWomen's Action Group amai Edna Masiwa vanoti zvinhu zvakadai hazvitofaniri kuitika nokuti kana mudzimai abata pamuviri hazvireve kuti atove murwere.
Pane mutemo wakaiswa wokuti pasununguka madzimai vanogona kusununguka pachena, asi dzimwe nguva pane pamwe pavanobvisa mari, dzimwe nguva vanogona kutonzi mwana gavatange vaende kuende kusikani kunotariswa. Munguva zhinji tinoona makani anenge akafa emupatara chemuhurumende, vanhu vozofanira kuenda kunotorwa makani kumaprivate kunova kunoburitsawo zvakare mari. Saka pane zvikonzero zvakawanda zviri kuita kuti madzimai vasasunungukire muhospital zvinove zvinogona konzera kufa kwemadzimai vachisununguka.
Ongororo iyi inotarisa madzimai anofa pamadzimai chiuru chimwe chete anenge achisununguka mwana kana kuti anofa kwapera mazuva makumi mana nemaviri asununguka. Muna 2020 zvinonzi pasi rose madzimai zviuru mazana maviri nemakumi masere nemanomwe kana kuti 287,000 vakafa chisununguka. Muna 2000 madzimai ainge afa ainge ari zviuru mazana mana nemakumi mana nematanhatu kana kuti 446,000. World Health Organization inoti madzimai akawanda ari kufa ari munyika dzemuamerica munove ndimo mune hurombo hwakanyanya, zvikamu makumi manomwe kubva muzana kana kuti 70% zvemadzimai ari kufa achisununguka pasi rose ari muafrica. Nyanzvi yezveutano Dr Joseph chiri panyanga vanoti nyaya yekurudziro yekuti vanhu vagare kudzimba nekuda kwechirwere checovid-19 kubva mugore ra2020 kwakawedzerawo dambudziko rekufa kwemadzimai ainge akazvitakura.
Vakadzi vazhinji vaitambudzika kuenda kuzvipatara nenhau yemalockdown nekutadza kufamba zvakanaka mumigwagwa nekudezvinonguye zvakare kuti kuzvipatara vanhanyaya kufokasana kana kutarisana nenhau dzecovid vasingatarisi zvimwe zvirwere. Saka zvaita kuti nhau dzematernal mortality vakadzi vanofa vari pakuda kuzvibatsira kana pakusununguka vati wandei.
Vaendera mberi vachiti madzimai akawanda akakundikana kunyoresa pamuviri pavo. Dr Chiripanyanga vakurudzirawo madzimai akambosununguka neoperation kuti vanosunungukira kuzvipatara kune zvose zvinoshandiswa pakuita basa iri.
Kana wakamboitwa operation wakamboitwa siza tinokurudzira kuti chimboenda unoonekwa nachiremba usunungukire zvakare mumatinotuma central hospitals.
Imwe nyanzvi yeutano Dr Michael tinotenda simemeza vatsinirawo vachidomawo zvimwe zvinokonzera kufa kwemadzimai achisununguka.
Rasa ropa maningi, kuteura ropa maningi especially patinenge tichizvarisa paya kana kuti panenge pachizvarawo mwana, zvinoreva kuti unenge warasa ropa maningi inge zviri dangerous. It's a medical emergency inotoda kuti munhu tistope bleeding uyezve munhu apiwe rimwe ropa ararama.
Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vati havasati vaverenga gwaro rakanyorwa neWorld Health Organization uye vavimbisa kuti vachazotaura nezvazvo kana vambopedza kuongorora gwaro iroro. Nyaya yekushomika kwavana nyamukuta nemakirinika ndechimwe chikonzero chiri kunzi chiri kupa kuti madzimai arasikirwe neupenyu achisununguka. Sangano reUNFPA pamwe chete nesangano reWorld Health Organization vane chinangwa chekuti mudzimai wese zvake pasi rino akwanise kusununguka mwana wake zvine utano, nokuti utano hwakanaka ikodzero yemudzimai wese, zvinova zvinhu zvakanyorwa mumabumbiro emitemo yenyika dzakawanda kusanganisa Zimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropa Fadzo Mapimitse.
Muchirongwa chedu cheLive Talk nasi na 8 PM tiri kutarisa kutanga kutsvaga rutsigiro zvakasimba kuita vemapato ezvematongo enyika kubva zvapitswa government gazette baro rekutarwa kwemiganhu yekuvhota kana kuti daily mission report. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vanhu mamiriyoni matanhatu vonyoresa kuvhota musarudzo dzegore rino. Amai Jill Biden, mudzimai wemutungamiri wenyika yeAmerica, nezuro vakapeta rwendo rwavo rwemazuva mashanu kuNamibia neKenya. Vadzidzi vepachikoro chepamusoro cheNUST vomboramwa kuita zvezvidzidzo mushure mekumbowedzerwa kwemari yedzidzo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC, ndokusiyai na Plaxidis Jeremiah.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Ngithatheleli thuba lokubonga uEvan Sininga ngokusinika uhlelo ngolimi lesishona. Olamukela nginjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 27 Mhlolanja 2023 ngupresident Jeremiah. Endaveni zethu lamhlanje.
Indlela adikhwele ngakhona okumangalisa lathi njengabafundi sesizibuza ukuthi sizaphusha yini izifundo esikoleni ngoba ama-fees labo sebafake kuma-US dollar office. Even kuqala kudala ama-fees ayengafiki up to 720 US dollar. Imali yangikhona ibe too much kakhulu.
I-College le-National University of Science and Technology kumbe NUST lithi indleko yesikolo ebisikhwezwe yayafika kumadola emelika angamakhulu ayisikhombisa lamashumi amabili. US dollar $720 siyehlisiwe.
Campaigns sibila khona kodwa okusuka kudanise kakhulu uvindelwa kwamanye amabandla ikakhulu ngabazomthetho amapholisa nxa ukuthi afuna ukuthi ayenze izinto ezinjengamarali sekulezi ndawo nje ezithize esesibone khona amapholisa esenqabela kakhulu ibandla le-CCC.
Amabandla ezombusazo agoqela e-Citizens Coalition for Change athi asekhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa kukhetho lwalonyaka. Ukuthi izizalwane zeZimbabwe zipha imbono yazo ehlukeneyo ngemibiko ethi abizanu PF sebethengele abeqembu lebandla lokholo lwesipostoli abazibiza ngokuthi Apostoli for ED izimoda. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. I-College le-National University of Science and Technology lithi indleko yesikolo ebisikhwezwe yayafika kumadola angamakhulu ayisikhombisa lamashumi amabili awemelika US $720 siyehlisiwe. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Lokhu kuza ngemva kokuba abafundi be-College leli beqoqane ngenjongo yokutshengisela ngokungayi ezifundweni nxa izikhalazo zabo zokuthi indleko lezi zehliswe zingakhangelwanga. Isemester elidlulileyo abafundi bebebhadala amadola eZimbabwe angamakhulu phose amathathu $286,800. Ngokunjalo abafundi baqhubeka bebhadala leyo mali. Umnumzana Bhekinkosi Sithole omunye wabafundi beNUST uthi iningi labafundi belizahle lichiye isikolo.
Ukukhula kwamafizi asonto ebukeka cause indlela adikhwele ngakhona okumangalisa lathi njengabafundi sesizibuza ukuthi sizaphusha yini izifundo esikolweni ngoba amafizi labo sebafake kuma-US dollar office. Even kuqala kudala ama-fees ayengafiki up to 720 US dollar. Imali yangikhona ibe too much kakhulu and ungasukhangele iZimbabwe yonke nje jikelele eNUST bezalutshwana abafundi abazakwanisa ukubhadala imali engange-720 US. Sukhangele ukuthi abantu eZimbabwe abantu bahola malini.
Unkosazana Molen Mthombeni omunye wabafundi beNUST uthi iningi labantwana belingeke lenelise ukukhokha imali le.
Ukukhwezwa kwefizi yeNUST bekade sokuyenzakele kuthiwa nge-$720. Vele ngokubona kwami besengisithi hhayi lami sengisekela ngoba abaningi babantwana bebengasoke beyenelise ngoba i-700 iningi kakhulu vele. So kuyikuhlala nje hlale uqale uyeyisebenza imali yangikhona nxa kuyukuthi izaphuma e-school fees ngoba abadala babengasoke beyenelise imali yonke le. But since sebeyehlisile sokubuyelile hhayi sokungcono.
Unkosikazi noMathemba Sebele umzali olomntwana ufunda eNUST njalo eyisisebenzi sikahulumende uthi imali engako abakaze bayihole ngakho bebengeke banelisa ukuyibhadala.
Kuyasimangalisa njengabazali ukuthi sinje lathi siyakhala ngeholo ukuthi liphansi imali engakashuwa sizayithatha ngapi ngoba abantwana asilawani kulabancane abasafuna ifees. Yithi izisebenzi zikahulumende akula othola imali engako kuzakwenza ukuthi abantwana bayeke isikolo ugcine kugcwala izigebenga elizweni.
Unkosikazi Ruth Jele, umhlali wakobulawayo, uthi ukufakwa kwendleko zesikolo ngedola leMelika kuveza ukuba manzonzo komnotho welizweni.
Esikubona kulokhu ekusanda yikuthi izinto lapha eZimbabwe sezifakwa nge-US dollar, kambe nxa ifees yeNASA ingaba yi-$700, bangaka abantu abayiholayo imali leyo. Uhulumende kavume ukuba kusetshenziswe i-US dollar nje, ngoba ama-salaries yokuphela afakwa nge-RTGS. Sincindezelekile njengabahlali bakuleli.
Imizamo yokuxhumana lomphathi ntambo wogatsha olubona ngezemfundo ephezulu, usikhwica mfundo Amon Murira, ayiphumelelanga ngoba ucingo belungangeni. Umnumzana Thabani Mpofu, isikhulumeli se-National University of Science and Technology, wale ukuthatha ilizwi, kodwa uchaze ukuba udaba lwendleko zesikolo seluxazululiwe. Ngokunjalo abafundi sebebuyela ukuyathola izifundo zabo. Umongameli wenhlanganiso ekhangele abafundi e-Students Representative Council, e-SRC, umnumzana Muzi wenkosi Sigidi Moyo, ukhiphe umbiko ngehola lechumi lanye ebuseni ukuba sebekhulumisane leziphathamandla zesikolo kwavunyelwana ukubhadala indleko elingana leyesimester edlulileyo. Ukhuthaze abafundi ukuba baphange babhadale indleko zesikolo imali ingakaze yehle isisindo sayo. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Amabandla ezombusazwe aguqela eCitizens Coalition for Change athi asekhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa kukhetho lwalonyaka lanxa bengavumelani logwalo lokwehlukanisa kwemingcele yokuvota oledelimitation oluhlelwe ngabeZimbabwe Electoral Commission ZEC. ZANU-PF layo ithi isilungile silungisa ingatsha zayo emadolobheni lasemaphandleni njalo lalo seliqalile umkhankaso wokhetho lwalonyaka. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Unkosazana Fazai Maere ophethe uhlangothi lokwethulwa kwemibiko kubandla le-CCC uthi kusobala ukuba iZimbabwe Electoral Commission lomongameli Emmerson Mnangagwa badweba imingcele yokuvota okungekho emthethweni. Uthi loba kunjalo sebeqalile ukukhankasela ukhetho oluzakwenziwa lonyaka. Umnumzana Kucacaphulu omele inkulumane edale lephalamende uthi kulakho ukuqhamuka udlakela ngesikhathi sokhetho lonyaka. Uphulu okubandla le-CCC uthi okwamanje amapholisa abathwale senzima.
Siya kukhetho lolo lukhona lonyaka. I-violence ikhona, lokwethuselwa kukhona. Ama meetings esiwaplayelayo ayalelwa. Ungabuza osemarondela, ungabuza osenyanga, ungabuza osebridge, ungabuza okobulawayo eVictoria Falls. ICCC ayikhululekanga ukuthi ibe lemhlangano. Sibone ngazani siya kukhetho lolo, yibo ubunzima obukhona. Sithanda ukuthi abantu bonke emhlaba wonke bakukhangele bakuveze kube le publicity ukwenzela ukuthi iZANU PF nohulumende babe under pressure ukuthi bangaqhubeki besenza violence le intimidation lobunye nje obuqili obukhona. Uyazi nje ukuthi kufuneka electoral reforms lezinto ezinjalo. Kathesi kunokukhuluma nge-delimitation report, kodwa we are confident sikhangelele ukuthi sizawina ukhetho lolo.
Omunye wokubandlaleli okhala ngokwenziwa ngamapholisa ngumnumzana Thembelani Moyo ohlala eLupane.
Ama-campaigns sibila khona siyawabona, kodwa okusuka kudanise kakhulu kwenqatshelwa or ngithi kuvinjelwa kwamanye amabandla ikakhulu ngabazomthetho amapholisa nxa ukuthi afuna ukuthi ayenze izinto ezinjengamarali. Sekulezi ndawo nje ezithize elizweni lakithi lapha esesibone khona amapholisa senqabela kakhulu ibandla lama-citizens leli ele-CCC eliyilo eliyi-main opposition party. So kuyasidanisa kakhulu ukuthi uhulumende asuke amapholisa abesesuka avimbele omunye umdlali okumele uthangene enkundleni suka kube lokungani kuba yikuncindezela. So ke siyacela kakhulu ikakhulu kibo abazomthetho ukuthi ibandla le Triple C lalo alivunyelwe ukukhankasa, alivunyelwe ukukhankasa lenza amarala lo likhululekile njengoba sisiya kumkhetho sikhayelela ukuthi ukhetho lolu lube kube free and fair elections.
Isikhulumeni sebandla lezanu PF umnumzana Chris Mtswangwa uthi sebelungisa izigaba zabo ukwenzela ukuba abantu bevote kahle kukhetho oluzayo. Umnumzana Malaki Nkomo okubandla leli ugcizelela esithi bafisa ukuba abantu abaningi bavotele uMnangagwa.
Sikhankasela ubaba uED oyisifuna ukuthi abe ngupresident wethu. Esikunanzelela ukuthi izanu PF vela yesabi lutho, libandla elalwela inkululeko yaleli lizwe, njalo nje ivele ile support base yayo eqinileyo enkulu kakhulu. Silama sales thina, silabantu abangabethu ama supporters, ama sympathizers malutshwane ku ZANU PF. Abaningi ama supporters abantu abazwisisa lapho esavela khona, abantu abakwaziyo abakufunayo, abantu abakwazi ukuthi bafunde lizwe libuswe njani. So ngaleyo ndlela sesikhona ebantwini, sesingene njengebandla le PF, sesifayela sibakhumbuza inhloso yethu, njalo sibabonisa lesesikwenzile njengebandla le ZANU PF ku Second Republic. So ngaleyo ndlela sesingenele ebantwini, abantu basithakazelele, abantu bayithanda iZANU PF, abantu bakhululeka kakhulu. Njalo lokukhampena thina sikwenzayo singabantu labana ohamba silokuthula, singabantu futhi esithengisa esikho khona ukuthi thina simi simeleleni intando kaZulu.
Olwela ilungelo likaZulu umnumzana Evidlela Ncube uthi ibandla leZANU PF likhankasela ukhetho oluzayo santando.
Iqiniso ukuthi inye kuphela i-political party campaignayo iZANU PF, ngokuba kayivinjelwanga yimithetho le evimbela abanye, kayivinjelwa ngamapholisa, kayivinjelwa yibo bonke laba abavimbela amanye ama-opposition parties ukuthi akhankase. La amanye amaqembu alesifiso sokuthi ngabayakhankasa ngendlela yokuthi phela nanku siya ku-election, kodwa bayavinjelwa, ama-rally abo, imihlangano yabo iyavinjelwa. Ngakho-ke akwenzi kube lukhetho olukhululekileyo lolo dakancane, ngoba ukhetho olukhululekileyo ludinga ukuthi wonke amaphathi kungakhathaleki ukuthi yiphi akhululeke ukukhankasa, akhululeke ukukhuluma labantu, akhululeke ukuthi siyacela ivoti yenu. Baye kuyo yonke indawo, baye emavillageni, baye emadolobheni, baye kuma-resettlement, baye kuzo zonke izindawo. Umuntu aswele ivoti ngoba ehlulekile ukuthi akhombise abantu ngalokho akuthembisa ukuthi uzabenzela bona, hhayi ngoba bevinjelwe njengalokho. Okwamanje bavinjelwe akuka akukhululekanga nxa kuyi-opposition, kukhululeke kuphela iqembu elibusayo, yilo elikhankasa likhululekile ilizwe lonke edolobheni lasemakhaya. Laba abanye bathi bazama ukuthi imhlangano bayingene amapholisa ale, kanti njalo kulokwethusela esikubona kusenzakala phakathi emphakathini.
EliZimbabwe lizaqhuba ukhetho lokudinga umongameli, abameli bedale lephalamende leSenate kanye lamakhansila. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguGibbs Dube.
Izizalwane zeZimbabwe zipha imibono ehlukeneyo ngembiko ethi abezanu PF sebethengele abeqembu lebandla lokholo lwesipostoli abazibiza ngokuthi Apostoli for ED, ekhokelwa ngowaziwa ngokuthi nguMadzibaba Moses, izimota ezingamashumi amabili sithupha 26. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abanye bathi lokhu kuveza sobala ukuthi abokholo lwesipostoli sebephume emgceke ukuthi basekela liphi ibandla lezombusazwe. Kulabanye abathi kakhulu lokho kwenziwe ngabezanu PF ukuthenga lezomota, njengoba kuyisibonelo sokuthi asehlonitshwa amabandla esipostoli la wona agxile ekuthini asungulwa izizalwane zeZimbabwe ezinsundu. Omunye wabaphatheke kumikhankaso yokulwela umbuso kaZulu, umnumzana Charles Nyoni, uthi kusegcekeni ukuthi ibandla lezanu PF lingasehlukanisi phakathi kukahulumende lalo,
ngoba ukupha kwabo izimoda kanye nokubhadala abantu izimali nokusebenzisa imali abakwenzayo, lona ilizwe kuthiwa linamali, abasebenzi kabaholi imali ezikwanileyo, amatichetha ayasokola, njalo izibhedlela kazila imithi kanye nemitshina yokwelapha abagulayo, izihlobo zethu ziyabhubha ezibhedlela ngokuswelakala kwemishini eqakathekileyo.
Unyoni uthi abebandla leZANU PF kanye lohulumende wakhona bengelani lokuthuthukisa impilo zezizalwane elizweni.
Abakufuna yayikube belokhu besabusa bebambe ipower kodwa beyi-abuse njalo beyisebenzisa ukuthi bona bagayine singayithi personal benefit zabo ezinganisenani noZulu. Okuqakathekileyo ukuthi uZulu sokumele naye aphaphame avuke abone nje avule amehlo ukuthi kuyini okwenzakalayo njalo yena engathatha sijongobani esokuthi atshintshele izinto ngokuhamba kwazo ezikwenzayo.
Okusekelwe yisikhulumeli selinye lamabandla aphikisayo LMDCT umnumzana Witness Dube.
Kungakho bethatha imali kahulumende bethenga ngayo izimota zabo zokuthi bakampene, okuyinto eyenza ukuthi behluleki ukuthi babone izidingo zabantu ngoba baqakathekisa ibandla labo, baqakathekisa ukuthi babe semandleni, baqakathekisa ukubusa hathi ukukhokhela abantu.
Kodwa omunye wabakhokhela elinye lamabandla okholo esipostoli ele Johann Masowe yeChishanu yenyenyedzi owaziwa ngokuthi ngumadzibaba Enoch uthi uyajabulisa ukuthi uhulumende esebaqakathekisa.
Mina ngiyathaba kakhulu lokwenza ukwenza umongameli wethu u-President E.D. Mnangagwa. Ngoba ama-apostolies they make about 1/4 of the population of this nation. So ngibona lapha ukuthi abantu abaningi bayahamba kuma-apostolies. So ngibona lapha ukuthi hayi into ezenziwe ngumongameli wethu nohulumende wakhe hayi siyazijabulela kakhulu, siyakuthabela kakhulu okwenziwe ngumongameli wethu.
Kuthi umqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kuZANU PF umnumzana Tafazi kwaMgwadi uthi bona basebenza layiloba ngubani ozimisele ukusebenzisana labo.
We are not responsible for forming associations.
Asilasipho sokubumba lezi nhlanganiso ezifuna ukudlelwano lebandla lethu. Silama teachers for ED, sibabonile. Silaba zithi men believe, young women for ED, sibabonile. Silabe diaspora for ED, konke lokho.
Kunsukwana esanda kwedlula, umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane labenhlanganiso yabokholo eLabour Apostolic for ED Estate House eHarare, lapho abaphinde bagcizelela ukukhuthala kwabo ekuhlanganiseni izinkulungwane zabalandeli balo ukuthi baphatheke ekuthuthukisweni kwelizwe kanye lekutholiseni amavoti ayizigidi ezinhlanu kuMnangagwa. Abakade bekhokhela iqula labapostoli Estate House ngumkhokheli we-apostoli for ED umadzibaba Moses lo Archbishop Lameck Chitope webandla lesipostori lezishamiso njalo engumsekeli womkhokheli wenhlanganiso ye-Council for Churches in Africa hashtag Vapostori for ED. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umkamongameli welemelika unkosikazi Jill Biden ukhuthaza ukuqakathekiswa kodaba lwendlala ebangelwa yikungani kuhle kwesizulu kwele Kenya lakwamanye amazwe asemkhoneni owe-Horn of Africa. Wenzela inkuthazo esigqiba uhambo lwakhe lokwethekelela ezwekazi le-Afrika oluqalele kwele Namibia lwaphelela izolo kwele Kenya. Ingcwethi yezicubungula izombusazwe lezomnotho zithi bekuqakathekile lolu hambo lokuya e-Afrika kukankosikazi Biden ngalesi sikhathi leli zwekazi lidinga usekelo kwinkinga elibhekane lazo ezimbalwa umhlaba wonke ngalesi sikhathi kukhangele kuphela impi yokuhlaselwa kwele-Ukraine nele-Russia. Kuthi ke impumela yakuqala yokhetho olugqitshwe izolo kwele-Nigeria yethulwe ngabekomishini yalelo lizwe elawula ezokhetho. Likomishini ibika ukubana kuzathatha isikhathi ukuthi yonke impumela yokhetho yethulwe ngoba kube kwaba lodlakela kwezinye indawo zokuvotela esigodlweni salelo lizwe iLagos lezigabeni ezibalisa i-Imo, Bayelisa, Rivers le-Edo. Umsebenzi wokuhlenga abantu abangabe besinde engozini yokugenquka komkhumbi obuthwele abantu abadinga ukungena emazweni awe-Europe bevela ezwekazi le-Afrika. Le ngozi yenzakale ikhunjini lolwandle kwele-Italy ngesonto ekuseni. Abahlengi babikwa befumene izidumbu zabantu abangaba ngamashumi ayisithupha kodwa besithi leli nani lilakho ukuqonga lifike kwabalikhulu i-100.
Ngesikhathi senguquko
kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
Inhlanganiso ebona ngabaphila lesifo sechukela e-Diabetes Association ikhuthaza abazali abalabantwana abaphila lalesi sifo ukubana balandele konke abakutshelwa ngodokotela ikakhulu indlela abasebenzisa ngayo imithi edingakalayo ukuze isifo singabi ludubo kangako empilweni yabantwana. Intethe lezindaba yethu uMark Peter Ntambi usethulela lolu daba eseHarare.
Umnumzana Kelly Vitrino okhokhela imisebenzi kulinhlanganiso uthi lesi sifo sihlasela umntwana njalo sidinga ukuthola umuthi we-insulin. Ethi abazali ngababe lendima enkulu abayidlalayo kulo msebenzi.
Make sure that they take their medication as prescribed.
Libe iqiniso lokuthi bathatha imithi yabo belandela okushiwo ngabodokotela njalo likwenza ngesikhathi esifaneleyo njalo kukusilinganiso esiqondileyo.
Uqhubekela phambili ethi kuqakathekile ukuba abazali benanzelele ukudla komntwana ngoba abantwana bevame ukukhwabitha ukudla okulakho ukuphazamisa impilakahle yabo. Uchasisa ngezibonelo zomntwana olalesi sifo njalo odla ukudla okuphambanisa impilo yakhe.
There is fatigue, loss of weight, blurred vision,
udinwa, ukutshaka umzimba. Ukungaboni kuhle, ukufuna ukuchitha amanzi izikhathi zonke, lokufuna ukuhlala unatha amanzi njalo lezilonda eziphuza ukuphola.
Uthe ukuphatheka kwabazali ngokugcweleyo kulumsebenzi kuzaphathisa ukuba lo mntwana ekhula amukele isimo akiso. Unkosikazi Elizabeth Chiri, okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Parents of Handicapped Children Association uthi lo ngumsebenzi oqakathekileyo kakhulu osuka unzimele abazali abanabantwana abakhubazekileyo. Usengezelela kudubo olebe luvele lukhona.
Kuti kuti chikafu chaone kufana kumpa semuna ane diabetes. Kuti kuti mishonga yacho nokuzorapiswa. Zvinhu zvinotosangana nabereki zvinogozha.
Ukuti ucabange uza kuti imithi edingakalayo uti ukwelatshwa uti ukudla okumele uthole njengomntwana ole diabetes lokuhamba laye nje kundawo zokwelapha kusuka kube ngumthwalo owengezelelweyo kubazali abanje.
Umnumzana Talent Chinyowa wenhlanganiso ye-Growing Hope ephatheka kwezempila kahle yabantwana labasakhulayo uthi kuqakathekile kakhulu ukuba izifo ezifana nalezi zilwiswe zehliswe elizweni.
Diabetes in particular as a chronic disease affects men, children, and it is important that information
diabetes njengesifo ihlasela abantwana abancane abayikusasa yelizwe ngakho kuqakathekile ukuthi kuthathwe amanyathelo.
Inhlanganiso zezempila kahle zitho kwamanje lesi sifo sihlasela abantwana labasakhulayo abaleminyaka yokuzalwa engaphansi kwengamajumi amabili abaphezu kwesigidi 1.1 million emhlabeni jikelele. Ikanti ke kunokuvumelana ukuba kumiswe ukuqonga kwenani labahlaselwa yilesi sifo se-diabetes emhlabeni wonke kusiyafika kumnyaka ka-2025. Inhlanganiso yemanyano wamazwe omhlaba kwezokwelatshwa ye-World Health Organization ikhuthaza ukuba kutholakale indlela ezilula zokuba abantu behlolwe lokwelatshwa kulesi sifo ngendlela elula. Uhulumende weZimbabwe wasungula uhlelo lokululaza lomsebenzi esibhedlela seSali Mugabe Hospital eHarare kunsukwane esanda kwedlula lapho uZulu angafinyelela khona imisebenzi enje. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa ezilama permit awe ZEP azaphelelwa yisikhathi ngohlangula lwenyaka sezikhuthazwa ukubana zingaqali zingalokuthi ukuthatha ama permit esingundengunde asegcwele ndawana yonke. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umhlaka 13 hlangula lilanga eselilethe ungahlaliseki kuzalwane zeZimbabwe esifika izinkulungwane zilikhulu lamachuma esishiyagalombili 180,000 esezihlale kwele South Africa kweminyaka edlula elichume. Iningi labo sebezamile ukufaka izicelo zamanye amaphemithi kodwa wehlula. Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Ngqabutho Mabhena utshele i-VOA ukuthi lesi simo sesenze ukuthi kube le nqwaba yabantu abalanda abeZimbabwe laba besithi bangabenzela amaphemithi okucacayo ukuthi iningi lawo ngawamanga.
Abanengi babo sebedliwa izimali, sebehlangana labo tsotsi, otsotsi bathi bona balabantu ababaziyo amafezi abasebenza labo, babanike amaphemithi omgunyathi. Ngabanye babhadala ama 15,000, ama 20,000, abanye babhadala ama 30,000 rands. Kanti ke laleyo permit nxa uyikhangele, awungeke utsho ngokuyikhangela nje ngelihlo ukuthi permit le effect. Umahluko ukuthi isticker leso ese permit ama details ayo abe ngafakwanga ku system.
UMnumzana Mabhena uxwayisa abeZimbabwe laba ukuthi bangabanjwa belama permit angekho emthethweni bazafela ejele.
Ukhona omunye ngoSeptember last year wabhadala 30,000 tenxa ifike eborder wasuke sebaleka ngoba sokunanzeleleke ukuthi permit yakhe ayikho emthethweni. Mina engingakwenza ukuthi nxa umuntu engakwazi ukusebenza icomputer, engakwazi uku-apply ukugcwalisa amafomu ku-computer ku-internet, ngimncedise ukugcwalisa. Kodwa lo muntu kumele nazihambele VFS, ahambise na amaphepha, athathe i-fingerprint yakhe.
Unkosazana Victor Mathuthu, umgcinihlalo wenhlanganiso yeZim Imbo elwela amalungelo abesifazana. Uthi amaganyana agijima eselekana ehahabela azimbabela ngenhloso yokubathengisela amaphemithi angekho emthethweni.
Kodwa siyaxwayisa bakithi ukuthi ngaphambi kokuthi umuntu akhuphe inkalakatha yemali yakhe ayisebenze nzima athenge iphemithi emuntwini, umuntu aqala adingisise impela ukuthi leyo phemithi ayithengayo iphemithi ezomsebenzela yini. Njalo siyaxwayisa ukuthi ake kulindwe sibone ukuthi njengoba kuthiwa abantu ba-apply ama-waiver, ku-apply ama-waiver sibone ukuthi ama-waiver ziyabuya yini impendulo njalo zibuya zisithini ngaphambi kokuthi sithathe izimali zethu siyithenge amaphemithi lawa emkotweni.
Isizalwane seZimbabwe laye osesebenzise iphemithi le okweminyaka edlula elichumi uMnumzana Gretman Khwebo uthi iningi labantu kunzima ukuthi basuke kwele South Africa, ngakho bazimisele ukwemukela loba yini ezabapha ilungelo lokungabuyeli ekhaya.
Ye, le into esasivele sikhaya kuthi ekugcineni izagcina iyenzakele mpela. Sibona abantu bakithi beqolwa izimali ngohlelo lwama-permits. Ngakho abantu bakithi siyazivele ba-desperate bazama ukuthi ngazo zonke indlela ukuthi njengoba lo mnqamula juqu nango kaJuni sewufikile bathola ama-permits. Anything eqhamukayo babethi hayi mhlambe yikho lokho ithemba leyo konta yasizalungisela ama-permits. Engicabanga ukuthi mhlawumbe uhulumende wase-South Africa mhlawumbe engabuye akubukisise kutsha ngoba ekugcineni vele sonke sizohlala sikhala.
Kusenjalo ugatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa sekukudala luxwayisa abafuna olunye uhlobo lwamaphemithi ukuthi bangasebenzisi omunye umuntu loba inkampani kodwa baziyele mathupha kunkampani ye-VFS eyiyo eyaqokwa nguhulumende ukwenza lokho. Amankampani alabantu abancedisa ekutholweni kwamaphemithi la bavalwa ukusebenza ngemva kokubona ukuthi badala inkohlakalo. Melesulu 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguthuso Khumalo.
Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oselivalelisa ngu-Praxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.